mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu kubvumbi 26/2019 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi musakanganwa kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa pafacebook peji yedu izvozvi ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muwashington dc ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi dzimwe nyanzvi mune zvemari dzoyambira vanhu muzimbabwe kuti vangwarire kurasikirwa nemari dzavo dzekunze panoita zimbabwe mari yayo vazhinji vari kushora kusarudzwa kwemutungamiri weuganda vayoweri museveni kuti vazovhura zimbabwe international trade fair zviri pamutemo tichanzwa zviri kutaurwa nemi vateereri vestudio 7 iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc gurukota rezvemari vamutuli ncuve vakataura kuti zimbabwe ichava nemari yayo mukati memwedzi gumi nemiviri vamwe vanotora mashoko ava ncuve sekutaura kwemazuva ese kwehurumende asi vanodzidzisa zvemabhizimisi padefry university kuohio muzvinafundo eliot masocha vanoti vanoda kuyambira vemuzimbabwe vane mari yekunze kuti vangwarire kurasikirwa nemari yavo kana izvi zvaitika muzvinafundo masocha vanoti sangano reinternational monetary fund riri kushanda nezimbabwe panyaya iyi naizvozvo chinhu chinogona kuitika nekuti imf inoda kuti zimbabwe ibude mumatambudziko mairi muzvinafundo masocha vanoti pauremu hwemari yezimbabwe ichaenzaniswa nedhora ndipo pachachema vazhinji mutengo wedhora reamerica radzika tabata muzvinafundo masocha kuti tinzwisise nezvenyaya iyi
tozviona sezvinhu zvinenge zvakatinakire nyika kuzama kugadzirisa matambudziko ariko iko zvine izvi kuti vaunde mari yezimbabwe inenge ichizova iyo mari yoga inenge ichibvumidzwa kutenga nayo muzimbabwe sezvinoita kune dzimwe nyika saka vagari vemuzimbabwe toda kuti vanatsokunzwisisa izvozvo vanatsokuzviongorora kuti zvinenge zvichireva chii kwavari ike zvino zvavane mari dzakasiyana-siyana kunyanya-nyanya US dhora inenge ichichengetwa navamwe vanhu kumba sekuita kusevha kwavo nokuita sei vachazozvifambisa sei kana kwava nemari imwe chete inopromiswa naminista iyo yekuti ndiyo inenge yava Zimbabwe dhora muzimbabwe saka ngavaongorore ipapo
chii chamuri kuyambira vateereri kuti vaone apa
vateereri vapaone kuti mari yavo painozenge yakundochinjwa kuti ichiita zim dhora iroro nokuti kuuya kwezim dhora iroro kuchauya neexchange rate inenge yakafikisiwa ipapo munhu oga oga zvake unenge achifanira kutondochinja US dhora iroro kuti rive mari tsvai inozokwanisa kutenga muzvitoro mose nezvimwe zvose izvi kuti zvicharevei kumugaro wemuzimbabwe zvichareva zvinei zvakanakira mugaro wemuzimbabwe here una maus dhora izvozvi kana kuti zvichamushatira ipapa ngapaongororwe ipapa
munoona sekuti pane chingakanganisika kana zimbabwe ikaita mari yayo pachayo
pari zvino zvinokanganisika handinyanyi kuzviona nokuti vanenge vari kuda kuti nyika ikwanise kuattracta mainvesta vaya vaya anonzi pachiruku maforeign direct investments ndiwo ari kuzvipusha izvozvo saka kuti vavhure gwara iroro ramainvestors auye munyika kutoti nyika yoga yoga inobudirira dzatinoona dzinobudirira pano pasi dzine mari yadzo saka zvino zvinenge zvakandoti nakire nyika asi hazvizonakiri munhu wose ndo zvichazoitika izvozvo kuti vaya vaya vanenge ike zvino vatinoona vakuti vakagara us dhora vana mathousands namathousands vari kutenga maus dhora pamabhengi paanenge achipiwa vanhu vanenge vatumirwa paya paya ngavangwarire ipapa panozouya mari itsvai
chii chamunoona chichiitika apa
zvinogona kusavanakira nokuti hurumende inenge inokwanisa kuti yava 1:2 oro 2.5 oro 3 iwango wakatenga ma US dollars hako ne mari yoyo. Saka kuto tuto tenga unofana kunochinja. Ne reti ilipo yoyo. Ndio kuda kuuraya kwa ndiri kuona hurumende kuda kuuraya black market.
Vanhu vane mari dzavo dzekuAmerica idzi vangaita sei kana Zimbabwe yava kuisa mari yayo?
Zvingava nakira ndizvo kukwanisa kuconverta mari iyoyo kuisa into value yakaita sokuta kutenga stand yako inonzi stand haidepreciate kana kuruza value. Kana uri kumusha zvako ukatenga zvimombe zvako zvimbudzi zvako nokuti mari chaiyo chaiyo kana wakaibata wakaigara inenge ichitongoruza value zuva nezuva roga roga. Kana ukakwanisa kuita chimwe chinhu chinoita kwatinoti kurima mari kuya kuiinvesta neimwe nzira yokuti chero kukazoya mari chero mari iyoyo wakabata mumavoko ikazonzi haisisina basa kana uchinge wogara waichinja iwe waiisa mune chimwe chinhu chinokuunzira mari kana kutenga chimota chako chetaxi zvinoita nani.
Saka hapana pokutizira kaapa kana zvakadari.
Pari zvino pokutizira hapana kusvika kufunga mazano okurima mari inenge iina vanhu. Vanhu ngavasatatsika yekugara nemari yakawanda vachinzwa minista achiti zimudhora riri kuuya pakati pakati zimudhora riri kuuya pakati pakati nokuti vanhu vanozoti taasingazvizivi kuti ndio zviri kuitika izvi takagara mari mari dzacho dzisina value yakanyanya kuwanda nokuti parinouya dhora rezimbabwe vachariunza rakati simbei rogozoregedzeka zvaro nokufamba kunoita nguva asi vanhu vazhinji vanenge vatotsva.
Muzvinafundo Elliot Masocha vanodzidzisa paDeFry University kuOhio vari parunhare neStudio 7. Mutungamiriri weUganda vaYoweri Museveni nezuro vakasvika muZimbabwe uko vakakokwa nemutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti vazovhura zviri pamutemo Zimbabwe International Trade Fair kuBulawayo nhasi. Vazhinji havana kufara nekusarudzwa kwakaitwa vaMuseveni. Mutungamiriri weMDC Vanelson Chamisa vakashora mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachiti vaMnangagwa vanofanira kutsvaka shamwari dziri nani. Chizvarwa cheZimbabwe chiri kuita dzidzo yepamusoro paHoward University vaKelvin Manduna vanoti Zimbabwe International Trade Fair chitiko chikuru chose naizvozvo munhu anoshedzwa kuzoivhura anofanira kuve munhu ane chimiro uye ane zvatingadzidza kwaari. VaManduna vati kana vana muzvina bhizinesi vakatarisa vaMuseveni nenyika yavo chii chavanoona chavangadzidza kubva kwavari. Tabata vaManduna kuti tinzwe maonero avo.
Kukokwa kwaita vaMuseveni hakundipi kufara kana kuti confidence nedirection yatiri kuinda. Kunoratidza kuti shamwari dzedu hadzina kunyanya kuwanda. VaMuseveni havasi munhu vane track record kana kuti economy kumusha kwavo inoyevidza yekuti tingatarisire kuUganda kuya tichiti ndo example yekutevedzera. Munhu watoriwo neekonomi yake pasi. Zvazvinge zvirinandi vadedzawo vamwe kana vana Ramaphosa vaya kuti vauye vazovhura iyo ZITF.
Kudedzwa kuzovhura Zimbabwe International Trade Fair kune zvakunoreva here?
Choice yemunhu watetiita kuti auye simano rangu inofanira kunge ari munhu anorepresenta nyika ine stacha achasumudzirawo profile yetrade fair yedu ichiratidza kuti Zimbabwe is really open for business. Ndosaka ndataura munhu ane respect muinternational community sava Ramaphosa. VaMuseveni vaya havasi munhu ane stacha internationally ane mbiri yekuzikanwa panyaya dzebusiness kusumukira kweekonomi watingati anopa ZITF yedu profile internationally zvatiri kutsvaga. Tiri kutsvaga kukoka mainvestor. Saka mei muchidawo munhu anopawo profile yeevent yakakosha seZITF mbiri yakanaka, kwete kuti paite controversy iko zvino paya museveni ma newspaper kune dzimwe nyika anenge angotaura kuti makwauya dictator hei akasunga Bobby Wine zvikazvidi zvakuti tractor from event yedu yeZITF saka choice yemunhu anouya yakakosha zvikuru kuzovhura ZITF iya.
VaKelvin Manduna vari parunare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Mupepa nhau reHerald mune nyaya pamusoro pekugadzirira kwakaita nyika kana dutumupengo Kenneth rikapinda muZimbabwe. Mukronicle mune nyaya pamusoro pemisangano yegukura hunji iyo inonzi ichatangidzwa svondo rinouya. MuDaily News mune nyaya inotaura pamusoro pekuomerwa kwaitwa vamunangagwa pamusoro pemihoro yevashandi vehurumende. MuDaily News nekare mune nyaya yekufa kuri kuita ngombe pamusaka pemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi. MuNewsday mune nyaya yekusafara kweBotswana pamusoro pekuita zvemabhizimisi muZimbabwe. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Makadi vashamariro veStudio 7, ini ndinonzi Fred Chipando, ndiri paCape Town apa paWestern Cape. Ndinobatikana zvikuru neve machechi vari kupindira nyaya dzematongerwo enyika. Vanhu vachifa vachitambura havasi kuprofita izvozvo, asi kungoprofita zvina basa. Zvakafanana nezvakataura bhishopu nemeya mutende, vanoti vamunangagwa vakaisiwa naMwari ukoko ndo kunoitwa kupenga ukoko, ikoko chaiko chaiko. Hazvisi mashoko anogadzikana munyika iwawo. Tinoda mabhishopu anoita zvokuti vanhu veZimbabwe vabatane, nzara iri muZimbabwe ipere, kwete zvavo zvokutaura kuti bhinya rakaita savamunangagwa rapedza vanhu muZimbabwe, rakaurayisa vanhu. Zvatoziva mana gukura hwindi izvo, asi munhu wava kutaura kuti vamunangagwa vakaiswa naMwari, ivo vakabvisa vamugabe nekupu zvinonzi kamwa vakateura ropa. Tine hama dzedu dzakatorasikirwa neupenyu nokuda kwamunangagwa, achibvisa vamunangagwa vamugabe nechisimba, asi onzi wavaiswa naMwari. Hatichazivi kuti chechi inorevei chaizvo. Tatenda zvangu inini, maita basa vashamarara.
Makadii vatekenyi veStudio 7. Ini zita rangu ndoitwa Tafadzwa Mandima, ndiri paRustenburg apo South Africa. Ndinotenda nenhau dzamunotipa dzinoitika muZimbabwe. Ini ndiripo pakutsigira avo gavhumendi kuti iri kudzinga vanhu vari mumapurasi. Hapana zvipenyu zvavanenge vachiita mumapurasi kunze kungogara chete vachirera zvehuku pasina zvavarumboi kana dhevheropumendi yavanonga inokwanisa kusimudzira nyika. Saka ndinoti pamberi nazvo vanhu ngavabve, hapana asina kwaakabva, vanhu ngavadzokere kwaakabva. Ibvu iro ripiwa vanogona. Vose vazhinji vanongogara bani chavari kuita chaichaicho hapana. Takatarisa purazi chinhu chokutoti chinofanirwa kuti muve nevashandi vano more than 30 vanofanirwa kushoshandira imomo. Manje kana achingogara iye nemhuri yake nehuku dzake, hazvina zvasinotipa. Ndovanhu vakutouraya nyika ivavo.
Makadi henyu vashamarari veStudio 7 mose pamwe chete navateereri. Zita rangu rinoitwa Pinias Mangena, ruri kuno kuSouth Africa Pretoria kumusha. Ndinobva zvangu kumberengwa kwamataga. Nyaya yandinoona pavakuru vedu vari kutungamirira nyika, havana zvido zvavanhu pamwoyo. Chavanongoda chete kuzadza matumba avo chete. Mukatarira 2008 vakadliwa navamogetsvangirai vakaramba. Tarisai zvakazoitika kumberi, vanhu vakatambudzika sei. Iye zvino vadliwazve nemukomana wechidiko varamba. Tarisai izvi zvavakuitika, vazvizivezve kuti 2023 uri kuuya vachadliwa futi, vagorambira futi pachigaro. Tichingoramba tichiona nhamo yatiri kuona iyi, ini ndava namakore 43 pari zvino, asi handina chandati ndaunganidza sezvaiitwa vanana baba vedu kuti vanoshanda vachibatirwa pension. Tarisai kuti pa43 years koini vana vangu vachabatana nei. Izvi zvoda Mwari dai vapindira. Nekuti chavanongoda kungotungamirira savamunangagwa ndoona sokungoti kungoda havo kuva mutungamiriri sezvo vari munhu akashanda zvakanyanya mahondo echimurenga. Vanoona sokuti vangatendwa kutendwa kwavo kutungamirira Zimbabwe. But izvi zvoda kuti dai vachimboisa nyika kuva tingasekwavo shuwa here tiri munyika dzavamwe kuitwa makwerekwere. Asi isu nyika yedu ine zvose zvakatikwanira. Tatenda.
Mwakadii zvenyu vatsigiri vashamarari veStudio 7? Ndiri kuno hangu kuZimbabwe. Kutaura chokwadi zvinhu zvakaoma vedu vekuZimbabwe. Especially isusu vechidiki vedu tashaya tapererwa kuti toitawo sei munyika medu. Mabasa chaiwo hatina, toita sei? Zvatiomera vedu vekunyika iyi. Ameno Mwari, takungozvisawo kuna Mwari. Nayo vachamisa tongotiwo dai vanguvapawo chimuti. Vambotiitirawo light munyika. Kutaura chokwadi chapererwa chokwadi. Isu vechidiki tashaya kuti topinda nepapi chaipo, toitei munyika yeZimbabwe? Zvakaoma vedu vangu, zvakaoma. Hatimbodi kunyepa, takaomerwa neupenyu munyika yedu yeZimbabwe. Upenyu hwedu hwakatooma chaizvo.
Kana mapofu akatungamirirana anowira mugomba wose vanhu veZimbabwe. Zvakafanana namunangagwa. Munangagwa naMugabe vakafanana nevanhu vaivanda mvura muamburela imwe. Kana amburela ikatogwa nemhepo, vose vanosara pamhene. Zvakafanana nevarume ava. Uye munangagwa une dambudziko, haagwiri kodzero dzavanhu, unogwira kodzero dzake, haagoni kutungamirira vanhu, unotonga vanhu. Saka kana pakadero kaipapo, hapana purezidendi, pane munhu unotungamirira nyika. Wakapamba upresidenti sematorero vakaita Mugabe, vakamupokonyora. Kupokonyorera chigaro chacho, kupokonyora hino chigaro chavakarisa kuchigara chikavhunika, vagara pasi mai. Saka ava vanhu ava vanhu avakava vadi kutonga ava vanhu ava. Dai vatipetserana kuti chasara kurendesa nyika yedu iyeyi Zimbabwe yotorendesewai. Muchahwa Munangagwa rimwezi vaivumaiti ndakarendesa ngochavanhu moti kudii.
Avo vanga vari vateereri veStudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo. Tinotambira zvikare mameseji anobva kuvanhu vakawanda. Vana Emmanuel Nyakonda, baba Winnie Rauchi, Desmond Lera, Ryan Swizer, baba Rauchi nevamwe vakawanda vari kutumira mameseji pari zvino. Ndinovimba kuti muri kutinzwa kwamuri ikoko. Aya mashoko anga asinei nechokuita neStudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dutu mupengo rinonzi Cyclone Kenneth rarova zvine simba chiwi chemayoti chiri muIndian Ocean. Iko zvino Cyclone Kenneth inonzi yakananga kuMozambique, uko inotarisirwa kusvika neChina kana kuti chishanu mangwanani. Vanoona nezvamamiriro ekunze vanoti zvinoratidza sekuti Cyclone Kenneth ichava nesimba shoma pane Cyclone Idai. Mazana nemazana ezviuru zvevanhu nezuro China vakaforera kutonga kwevanhu vasiri mauto. Kufora uku kwakaitika mushure memauto emuKhartoum Sudan, nemapato anopikisa abvumirana kuumba komiti yokupedza kusaurirana kuripo. Vanhu muSudan vari kuda kuti mauto asave nechekuita pakutongwa kwenyika. Gakava pakati peAmerica neChina riri kuramba richienderera mberi pamusoro pemavhiza anopiwa vana muzvinafundo venyika mbiri idzi. Izvo zvave kukonzera kutya mukati mezvefundo kuti kuomesa kwawanikwa kuomesa kuwanikwa kwema visa pakati penyika mbiri idzi kuchakanganisa zvakadini nyaya dzezvedzidzo. Makaterera kustudio 7 anemi muchirongwa tandonoka Hwande ndiri muWashington DC. Muchikamu chino chinotaura nezvizvarwa zveZimbabwe pamusoro pezviri kuitika muAmerica. Vaimbove mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaJoseph Biden nezuro vakabudisa mashoko ekuti vari kukwidza kuve mutungamiriri wenyika. VaBiden avo vaimbova seneta mudunhu reDelaware uye vakaita mutevedzeri wavaBarack Obama kwemakore masere vane makore makumi manomwe nemapfumbamwe. Pari zvino vari kukwidza vave makumi maviri nevatatu. Chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuOregon vatapiwa kaparura vanoti pane vose vari kukwidza hapana ane ruzivo serwavaBiden munyaya dzezvekudzidzana nedzimwe nyika zvemutemo uye nezviri kuitika mukati menyika. Tabata vakapurura kuti tunze maonero avo.
Chandiri kuona ndechekuti zvinoratidza guta ruzhinji ruripo yamingati demokrasi pakuti tinenge tiine macandidates vanokwikwidza vakawanda. Saka zvinhu zvinonakidza semuenzaniso kupinda kwavaita vaJoe Biden vaimbove vice president wapresident Obama vapindawo zvinhu zvinonakidza kuona vanhu vakawanda vachipinda vachidawo kukwikwidza kuti vakwanise kutonga. Asi pakutonga kwavari kuita hapana pakukwikwidza kwavari kuita hapana anotyidzira mumwe, hapana anorova mumwe, angoda kufunga kuti anokwanisa kukwikwidza ari kungopindawo opiwawo mukana wake ahwina ahwina adyiwa adyiwa. Hapana zvekutyidzirana kana kurovana.
Mataura pamusoro pava Joseph Biden, munofungei pamusoro pavo?
Vazhinji vanotaurawo kuti ruzivo rwavanarwo vaBiden neunyanzvi hwavainawo nekuti munhu agara mumutambo iwoyo wekutonga nyika zvinhu zvingangobatsira nyika ino kuti iende zvayo mberi zvakanaka nekuti vanenge vashandisa ruzivo rwavakamboita pavaimbotonga. Saka zvinovawo zvinhu zvakanaka. Dzimwe nguva mwanota vamwe vanhu vakura nga vachibva mumasimba ekutonga asi kana ari munhu anga achiita zvinhu zvakanaka odzokera zvekuda kunotonga vakawanda vanozvitambira vachifara.
Kana makatira savaBiden, chii chavari kuuya nacho munharaunda iyi?
Kupinda kwavari kuita vaBiden, munhu ari kutopinda achitoziva kwaari kuenda, nzira dzacho ari kutodziziva nekwaakananga anokuziva zvokuti haasi munhu mutsva mumutambo uyu kana mucongress. Munhu uye agara atorimo anotoziva zvinonakira vanhu kana zvinoipira vanhu uye zvekutoita sei kuti zvinhu zvigadziriswe. Munhu ane unyanzvi zvichienderana nekuti zera rake nenguva yaakagara achiita zvinhu izvozvo zvinovapa mukana wekuti vakwanise kunyatsoona kuti chii chiri kunetsa izvino uye zvekuti vanga zvigadzirise sei nemaonero wavanenge vachizviita semunhu anga ari kunze kwenhandare. Vakwanisa kutinozviona manje kuti vangaitewo sei kuti vabatsire nyika ifambire mberi.
Tinoona kuti vaBiden vana makore makumi manomwe nemasere. Munoona sekuti izvi pane zvazvinokanganisa here?
Izvi hazvina chazvinokanganisa kana munhu uchitonga neunyanzvi uyezve uchitonga nezvinoda vanhu. Zera ndirinotounza unyanzvi kune mumwe mukana ati totoona kudzimwe nyika zera rinogona kukanganisa asi munyika ino semaonero atinozviita wese zera harina nobasa rese. Inyaya yekutoti munhu anotouya neunyanzvi hwekutotonga zvokuti nyika inoenda mberi zvayo vanhu vachifara. Uyezve chinonyanyokosheswa semunyika muno kuti vanhu vawane zvavanoda kudya vachiguta nekugara pakanaka vachiwana mabasa. Zvinova ndizvo zvinokurudzirwa kana munhu apinda achida kutonga achishandisa unyanzvi hwaanahwo.
Vatapiwa kapurura vari parunare neStudio 7.
Madireza shuwa waleza iwe Madireza gani madireza Madireza chukwari waleza iwe Madireza gani madireza Madireza shuwa waleza iwe Madireza gani madireza Madireza chukwari waleza iwe. Thank you. matineza kani matineza matineza shua waneza iwe matineza kani matineza matineza chukwa ni waneza iwe nagangu chuma kuyenda kumusha iwa chago nagangu chikumba chowari matineza kwenda ne marie vana kuchikumba nagangu chuma ne marie chikoro woye wana unanga kuchikumba kulio chika marie vana chikoro iwa chago hile ne chikumba matineza wakani kumbura chowari ne musika peri vana kumusha wakango kara taka mirira marie chikoro matineza shua adizangane matineza chokwale adizangane matineza shua adizangane matineza chokwale adizangane
Zvonguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzimwe nyanzvi mune zvamari dzoyambira vanhu muZimbabwe kuti vangwarire kurasikirwa nemari dzavo dzekunze panoita Zimbabwe mari yayo vazhinji vari kushora kusarudzwa kwemutungamiriri weUganda vaYoweri Museveni kuti vazovhura Zimbabwe International Trade Fair zviri pamutemo ndo panoperera chirongwa chedu chanhasi ndiri muWashington ini ndini Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka.
Soku isika tisenda bakupi.